Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano anomirira vashandi pamwe neanorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations ari kupomerwa mhosva yekushandiswa nedzimwe nyika kuti akudubure hurumende. Muzvare Henrietta Rushwaya anobvisiswa faindi yezviuru zvishanu zvemadhora ekuamerica $5,000 sechirango chekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu emadhora ekuamerica $330,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Vanhu makumi maviri nevaviri vakafa, vamwe vaviri vakakuvara zvakaipisisa zvichitevera kubonderana kwekombi yerudzi rweToyota Quantum nerori yerudzi rweDAF mumugwagwa pakati peBulawayo neBite Bridge nezuro. Njodzi iyi inouya mushure medzimwe njodzi mbiri dzichangoitika munyika. Mutungamiri weZimbabwe Passenger Association of Zimbabwe vatafadza Goliath vanoti mapurisa anofanirwa kutarisisa utano hwevatyairi kubva kumaziso nemaawa avanoshanda pazvisuva uye kuona kuti motikari dzinotakura vanhu dzinokodzera kupinda mumigwagwa.
Zvinhu zviri kukonzera njodzi pamugwagwa zvakatwandisisei. Kana tichitarisa, tinotarisawo kuti mamiriro akaitawo mugwagwa panyaya yekugadziriswawo mugwagwa. Totarisawo zvakare kuti ivo vatyairi vacho vari kumboonawo nguva yekuzorora here, kana kuti vatyairi vacho vamwe vacho vari kutorawo zvine dhaka here, kana vari kutakura veruzhinji pamugwagwa ipapo. Pane zvakawanda zvinenge zvichitakuongororwa pachitsvagurudzwa kuti chikonzero chiri kuita kuti tsaona dziwande tatarisana festive season chii.
Imimi munozviona sei vaGoliath?
Isu maonero edu sesangano rePassenger Association Zimbabwe tirikuona vatyairi vachishahanya pamugwagwa pavanenge vari pabasa. Vamwe vanongofunga kuti kana mota dzavo dzichimhanya, kana kuti ingava bhazi ingava kombi, vanokwanisa kutangira dzimwe mota kufudzana kana kuti kuovhateka. Vanogona kukanganisa kufungidzira kuti vanokwanisa kumhanya vachinodarika imwe motikari pavanenge vachiovhateka. Ndezvimwe zvinhu zvinokonzera kuti tsaona.
Iyo hurumende chainofanirwa kuva ichiita chaisiri kuita ndechipi vaGoliath?
Hurumende inofanira kuona kuti munhu wese ari pamugwagwa utano hwake hwakamira sei, zvakare kutarisisa nyaya dzemaziso kuti achiri kunyatsoona here, uye zvakare nekuona kuti mota idzi kana kuti mabhazi haazi kuvhetemutswa zvakanyanya zvinofurikidza mwero kudarika 100 km/h. Uye zvakare tinokurudzira kuti ivo vatyairi pachavo vange vachiremekedzana pamugwagwa vazive kuti vakatakura vanhu.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma neStudio 7. Gurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo, amai Judith Ncube, vakashanyira nzvimbo yakaitikira tsaona iyi. Ukuwo gurukota rinoona nezvedunhu reMatabeleland South, Dr Evelyn Ndlovu, vakashanyira vakakuvara muchipatara. Mm. Zvichitevera mashoko akataurwa nebato rezanu PF ekuti mamwe masangano anomirira vashandi neanorwira kodzero dzevanhu ari kushandiswa nenyika dzekunze dzinoda kukudubura hurumende. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vanoti zviri kutaurwa nezanu PF ndezvemanyepo, vachiti havanzwisisi kuti ruvengo urwu runobva papi kunze kwekuti zanu PF iri kuedza kuvharidzira kutadza kutungamira nyika kwairi kuita.
ZANU-PF inokakamwa kuti payakasarudzwa nevanhu vechitizere kuti vakabirira vachidziva agavhumendi, basa ravo nderekudhirivha maservices kuvanhu. Vanhu vari kuda mvura, vanhu vari kuda pekugara, vanhu vari kuda chekudya. Iyo panze pekuti iite kufokase nebasa rainopiwa neconstitution inopandukira vanhu vamwe chete vainofanira kunge ichipa maservices, ichivaponda, ichiuraya. Tinoona munhu akapondwa musono kumabhuku. Vanotaura vanga varipo vanoti munhu wacho vanga ari wekampeni timu yemuzanupf akavatora. Saka tiri kuona kuti taita hurumende isina hanya nokupa vanhu maservices. Yototi pishini yoona munhu wese semhandu, ikaona varayiridzi yoona mhandu, ikaona civic society yoona mhandu. Vanhu vese ava vane kodzero yekumonita kupuhwa kwemaservices kuri kuitwa nehurumende. Kana hurumende yakundikana inotsiurwa kuti makundikana, makundikana, makundikana. Ende ivo ngavabvume kutsiurika vape vanhu maservices kuitira kuti panguva yeelection vasazotsvage mubhadha yekuva vanhu vange vari pamwoyo yevanhu vachidiwa, vachivhoterwa. Macitizens haadi vanhu vekuwest, haadi Britain, haadi EU, haadi America kuti vazive kuti zvanupiyefu yakodiwa. Vanozvionera vega ende havadi kubatsirwa kuti vatsiure hurumende yavo. Vanozvitsiurira vega nekuti hurumende yacho ndeyavo. Asi chekupedzisira tinoda kuti tigare tizanupiyefu igare ichirangarira kuti haina matitle deeds ekutonga Zimbabwe. Kuchinja magovernments hazvirambidzwe, zviri muconstitution. Maunions kana akada ane mvumo yekuti pane imwe nguva vanogona kutoti hurumende iri patichaide, votobatana nevamwe kutoti tinoda kuibvisa. Izvozvo zviri pamutemo zvinobvumirwa. Asi pari zvinoizvi hatisi kuita basa iroro. Iyo ZANU-PF yaifokase nebasa rayo rainopiwa nemupiro remutemo navakatorera votsi vachitiita Peter Murphy.
Munofunga kuti vari kuzviitira chiizvi nekuti kusvibisa mazita emaunion kuru nevatungamiri?
Chekutanga chavanozviitira ndechekuti vajustify umhondo hwavanenge vachida kuita. Tichoziva kuti vanozova abductatira vanhu mutsipa vachaabducta vachida kuvanyararidza nenyaya yekuti vanhu vanenge vachichemera kana mihoro. Saka vanoda kugara vawana justification yeumhondi ihwohwo neudzvanyiriri ihwohwo. Vachasunga vamwe vachivaisa mumajeri nekuti vanenge vachema kuti mari dzatotambira hadzikwane, takazoona kumashure. Saka kuda kuti vanhu ava ndeve rezhimu chenji kuda kutsvaga justification yekuti kana vaakutanga umhondi hwavo vanofunga kuti vanenge vari justified. Chechipiri, vanenge vachizama zvachose kuda kualienata maleaders emaunions kubva kuvanhu vavanorepresenta kuti vanhu vatye kuve associated necause inenge ichipushwa nemaunions vachinzi ndevereship change. Zvoita kuti cause yemaunions yemaworkers isawane voice rakasimba. Zvito zvizhinji zvatonyanyotarisira. Asi chete hatu chatinonyanyoziva ndechekuti kungodivetawo hawa attention pakukundikana kwavo. Munhu kana akundikana anoda kunongedzera nongedzera kwese kwese kuti ngana ndiye anditadzisa, ngana ndiye anditadzisa. Saka toona kuti kuvenemuzenguva kudivheta atenshen.
Pane zvamunofunga kuita here pamusoro pemhosva yamuri kupomerwa?
Isu tinoramba hatina nguva yekuresponda zvakanyanya kumatanganana iwayo. Isu tinoramba tichihodha hurumende accountable. Tinoramba tichivaremainda kuti vange vachibhadhara vanhu masalari anokwana. Tinoramba tichiongorora pavanoita uodi tichivaexposa kuti vaamba mari yenyika. Pavanori kutadza kutonga zvakanaka tinovaexposa. Pavanoponda vanhu tinovaexposa. Pavanotatadza kutedzera kodzero dzevanhu, kurespekta kodzero dzevanhu nekuadzira kuconstitution, tinoramba tichikuvatsiura. Ndo basa redu, hatisi kuzodzokera kumashure nenyaya yekuti tatondekwa tezanupiyo. Tichasvikawo hedu pane imwe nguva yatichange tichiva inigeja directly. Takambozviita nguva yapfuura tichinyorera kuhofisi kwavo tichiti kana vakasununguka tisangani, asi havanotya dambudziko riripo, havadi kusangana nesu, vanoda kutaura mumapepa. Tinoda kuti tisangane navo vazanupiyo vambotaura, tichitaure face to face, vachitipomera mhosva dzavo tichivapindura, kuti vachitaura kuti tive vachifungidzira zvavanofungidzira, tichivapowo mhinduro yepatakamira isu. Asi kazhinji kacho magwara, tikavakumbira misangano mashure kukairi havasati vabvuma. Isu tinoda kutogara navo patafura tichinzwisisa kutya kwavo, tichinzwisisa ruvengo rwavo kuti runobvepi, tichivazivisawo zvatinomi
vari mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi mukuru wehofisi yeZANUPF yekubudiswa kwemashoko vafarai marapira vanoti masangano awa anoita zvinodiwa nevanovapa mari.
Inhau yemacivic society organizations haisi nhau itsva, inhau inozivikanwa kuti vanhu vanoshandiswa kazhinji nemaagenda enyika dzekunze vachishandiswa ivo kupokana nokurwisana neZANUPF. Ivo kana vachiti ZANUPF inoda kuvanda nenyaya nhau idzi nekuda kwokuti ZANUPF iri kutadza kutunga nyika, ndo kunenge kuri kutaurwa kwenhema dzisina tsarukano. Nekuti mukatarisa kubva gore ra2018 kusvika izvezvi neutungamiri hwamunangagwa, Zimbabwe hakuna unogona kupikisa kuti inyika iri kusumuka, ine kwairi kuenda, iri kuvandudzwa nokuvakika ichivakwa nevene vayo. Asi tinongova vakurudzira kuti ivo ngavabatane nevamwe mukuvaka nyika, vasashandiswe kurovera nyika yavo pasi nevari kunze, vasatengese hama dzavo nekuda chouviri.
Avo vange vari mukuru muhofisi yeZANUPF yezvokubudiswa kwemashoko vafarai marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muri yavatapfuma nemasaya nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapambwa kumavhuku nemusi wemugovera nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzeZANUPF vazivisa kuti vana chiremba nhasi china vachaongorora mutumbi wavamasaya kuona kuti ndivo here. Mutauriri wemhuri iyi vamunyaradzi kufaa kutizwi vanoti zuva rekuchengetwa kwavo rava kutarisirwa kuva nemusi wemugovera.
Zuro takanobudirira kufambira chipfunha, asi machiremba emuZimbabwe haanga asi pakanonoka kusvika. Magovernment hospital taida kuita post mortem, so hazvina kuzobudirira. So urongwa ihwohwo huchaitwe china, zvaitwa nechina post mortem ikabuda, ndinofungidzira kuti semasangano tichanounganidza nemhuri toronga kuchengetwa kunze kwemushakapo. Asi urongwa huripo ndezvekuti mafundisi emakereke akumbira kuti kuti isu musi wechishanu wacho hazvizokwanisike kuti tichengetedze munhu. So tichaina kuti tichararira mumba nemusi wechishanu manheru tozonochichengeta nemusi wemugovera matafara simeta, nekuti mafundisi avo kuti musi wechishanu wanga wakabatikana, but Saturday yaita kuti mugovera wanga varipo wese. Inoradzika gama redu pachikristu zvese neshanduku.
Nezuro kwamakanga muri uku zvakafambazvo zvakanaka here?
Hazvina kufamba zvakanaka nekuti machiremba haana kuwanika. Taida kuti paite post mortem, so tichada kuona kuti post mortem iitwe. So wavimbisaiwo kuti post mortem inoitwa. So tikapedza post mortem hazvizogoni kuti inovarire mumba, nekuti pakumbirwa rimwe zuva zvakare rekuti wazouya varire mumba nemusi wechishanu, nokuti mafundisi anenge akasununguka nemusi wemugovera for burial. So takoshesa shoko remafundisi, nokuti wamasaya anga ari mufundisi. So tanzwisisa nyaya yekuti iye semufundisi ane mafundisi aishanda nawo. So wandawo nguva yekudzidzisa kuti vese varipo wachinzwisisa kuti zvakaitika izvi zvakaitika zveshuwa here, nokuti sekutaura kwadiana pemutanga hapana vanhu vakanatsa kuzvisa kuti zvakadai zvinoitika here nekuda kwekuti munhu anenge aite chitendero chake. So mugovera ndo wataona akasununguka kuti munhu wetanga aripo, tinoita sendoff yakakura kuna mufundisi wedu wari zvakare gamba reshanduku.
Avo vange vari mutauriri wemhuri yavamasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare kumabhuku kuHarare neStudio 7. Vachipindura mashoko ari kutaurwa nevamwe padandemutande ekukurudzira nhaurirano pakati pemutungamiri weTRCC vane Zvonchamisa nevanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori webato iri vasengezo chavangu, mutauriri webato reTRCC vapromise Mukwananzi vanoti hapana nhaurirano dzinoitwa naChavangu nekuti zvose zvaari kuita ari kutumwa neZANUPF, vachiti bato iri ndiro riri kukonzera zvose zviri kuitika, kwete Chavangu.
Chekutanga ndechekuti zvinhu zviri kuita izvo hazvifanira kunge zvichiitika. Zvinhu zvisiri pamutemo, zvinhu zvinotyora mutemo wenyika nekusoropodzesa nyika zvakanyanya. Dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakawanda dzichivandudza upfumi hwenyika dzavo. tishanda pamwe chete varikutonga nevarikuopoza vasingawirirani vakadaro vanoziva kuti nyika ndeyavo vese vanoshanda pamwe chete saka zviri kuitika muzimbabwe zvinonyadzisa zvinoitwa chete nebenzi risinganzwisisi kuti ai mumba vamunhu havangawirirani vese nekudaro isusu tiri kuramba takashingirira kuti zvinofanira kupera zviri kuitwa izvi taendesa nyaya kumatare edzimhosva takanyora tsamba kuparamende tichitsanangurira speaker of parliament kuti vanhu vari kurekoda vanhu havasi vanhu vedu hadzisi nhengo dzemusangano wedu havafaniri kunge vachitendedzwa kuti vaite izvozvo havatendedzwi nemutemo kushandisa maletterhead nemalogo edu vanofanira kuti vamiswe saka tinotarisira kuti mune mumwe musi nedzimwe dzenguva pachava nekufunga kuri street vagomiswa vanhu vari kuita zvinhu zvazvina zvokungwa zvinoendesa nyika izvozvi kune mabyelections ada kuitwa tiri kunzwa kuti pari kudiwa mari inosvika $5 million kuita mabyelections anga asingafaniri kunge achimboitwa in the first place saka izvi zvinonyadzisa zvinotsamwisa vanhu zvakanyanya nekuti zvinoratidza kuti nyi utungamiriri hutungamirira nyika usina kusarudzwa zvakanaka hauna focus hauna zvipo zvevanhu pamwoyo uri kuita zvavo zvavanongofunga kuti ivo chete ndo vanofanira kunge vachitonga vachitonga vari voga vachidya vari voga vasingai vasina hanya neruzhinji rwenyika yezimbabwe
bato renyu rakambofunga here kuita hurukuro navachavangu pamusoro pezvose zvavari kuita izvi
hurukuro ingatoitwa nezanupf anovandivo vanotuma vachabangu kuti vaite zvavari kuita vachabangu havagondi kutora matano kana tingati dhisizhini havana dhisizhini yavanotora inhumwa inenge yatumwa bedzi kuti enda mumagrosa unotenga chingwa haugoni kuti kana mwana anzi anotenga chingwa womuchinjisa ungatotaura nemubereki wake ndiye anogona kutora decision iyoyo naizvozvo vanhu vanofanira kutaurwa navo vari kukonzeresa mhirizhonga nemhonga mupopoto uyu ndevezanupf vakuru vezanupf ndovari kugara pasi vachironga zvinhu zvisina maturo zvekuti vazame kuparadza musangano wevanhu musangano weTCC
pane chimwe chirongwa chamuinacho here chamungada kushandisa mukugadzirisa zvese zviri kuitika izvi
urongwa huripo zvese zvinosanganisira kuenda kumatare edzimhosva kuvanyorera tsamba zvese zviri kuratidza kuti urongwa huripo hwekuitwa nemusangano dava musangano wedu musangano unoteedzera mirayo yenyika and hatidi kuti tikwenzveredzwe tiinde panyaya yekusateedzera murayo nevanhu vasingadi kuteedzera murayo we must show that we are different isusu we are law abiding tinofamba nemutemo ticharamba tichizvidistinguisha kubva kune vezanupf vasingadi kuteerera mutemo kune zvimwe zvatinenge tichiita zvinoenderana nekumatongerwo enyika zvatisingagoni kutaura muruzhinji asi urongwa hwedu huripo kumatare dzimhosva nekumwe kwatingati nechirungu kumapolitical programs watinenge tichiita kuti tirambe takadzvanya kuti zanupf ione kuti haina kwainoenda nezvaari kuda kuita kunze kwakungodzosera nyika kumashure tichiita mabyelections asingafaniri kunge achiitwa
tiri kuona kuti vatsigiri vebato renyu vari kurohwa vachibvutwa bato renyu rinoti pamusoro pezviri kuitika izvi uye pane imwe nzira here yari inayo yokuedza kumisa zviri kuitiwa kuvatsigiri venyu munotii kuvatsigiri venyu
tika zvinogona kumisa chete navamunanga kwasi atiusu hatiiti zvemhirizhonga isusu hatiiti zvekura isu hatiiti zvekubhira vanhu zvekubata vanhu tichinda navo tichinovarova tii kubata kwedu hazviko izvozvo
avo vange vari mutauriri webato reTCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7 tatadza kubata vachavangu kuti tinzwe maonero avo mutungamiri wesangano rezimbabwe miners federation muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakanzi vabvise findi inoita zviuru zvishanu zvemadhora ekuamerica $5,000 sechirango chekuedza kwavo kubudisa zvisiri pamutemo makiro matanhatu egoridhe kuendesa kudubai muna kubvumbi 2020 jaji vedare rehighcourt vapisirai kuenda vakaisa parutivi mwedzi gumi nemisere yaifanirwa kuti muzvare Rushwaya agare mujeri vachiti kuendesa Rushwaya kujeri kunga mudzidzisa utsotsi hukuru tabata mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu kuti tinzwe maonero avo
mutongo wapihwa Henrietta Rushwaya unonyadzisa zvikuru unonyadzisa matare edu edzimhosva unoratidza kuti kubira nyika kupamba upfumi hwenyika uchihubuditsa kunze zvisiri pamutemo muzimbabwe kangoriwo kamhosva kadiki diki kekutoti munhu haafaniri kutombopinda munjere kangofanana nemwana aba masiwitsi mushop.
Vamaguu, mungati mitongo yakadai inoratidze kuvanhu nekunyika.
Zvinoratidza kuti chatova chirwere chatekeshera munyika uye zvichakurudzira vamwe kuti vaite mabasa iwavo, nekuti pavanosungwa vanongonzi munobhadhara faini wopfuurira mberi nemabasa avo ehuori. Asiwo zvekare, tine vanhu vakawanda muZimbabwe vakapiwa mutongo wekugara mujeri makore mashanu nekuti awanikwa aine magiremu maviri egold. Vamwe vari kutopika kutaura kunoku, asi uyu anga aine 6 kilograms of gold. Zvikanzaiwa, unongobhadhara faini zvako wodzokera kumba, zvichida nekubasa ikoko kwaakaba goridhe iroro.
Semunhu anoshanda munharaunda yezvezvicherwa, munofungei nezvaitika izvi vamaguru?
Tinonzwa kurwadziwa sezvizvarwa zveZimbabwe kuti mutemo uri kuapplywa zvichienderana nekuti wabuda mbamani. Zvinova zvinhu zvisingapi vanhu confidence muyatingati rule of law.
Ava vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, sangano remuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti kutadza kweSADC kupindira nekugadzirisa zviri kuitika muZimbabwe zvinokurudzira kuchorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende, richiti vakuru veSADC vakatambisa mukana wekupindira mushure mekuudzwa nezvikwata zvizhinji kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. MuNewsday, vagari veguta reHarare vanonzi vari kuronga kuratidzira pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere chekorera, vachiti hapana chiri kuitwa pamusoro pechirwere ichi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti rinotya kuti matare edzimhosva akatengwa uye kuti mapurisa ari kuitwa zvamatongerwo enyika, vachiti mapurisa ari kutadza kuita basa ravo nemazvo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 masera sehama ashamarari. Shoko rangu iri ndode kuti risvitsei kuna Munangagwa kuti anode kusara achitonga zvitunha here kana kuti makuva, uyezve mutauri wemapurisa uyu anotyira upenyu hwake nebasa rake. Haana basa navamwe vanhu, vese vana mugwadi nevamwe vakanyarara anoti mapenzi. Vachazviona zviri kuitika, nyararai zvenyu. Handiti musi wa19 uri kusvika, todo kuona chipanga nechimimino zviri kuitika zvacho kuti chii chichabuda ipapo. Vachacheme mikono ipapo kutaure chokwadi.
Pastudio 7 makadi henyu vana Joka Kandemiri, vana Ivanzi Zvinenga, muri sei? Aini zvangu nyaya ndoda kutaura ndeye vanhu vari kupambwa muZimbabwe vachiurayiwa kuita sokuti havasi vanhu. Chandoziva Mwari vanouraya vachiti vakahwanda, but Mwari anoona zvese zvanenge zvichiitika. Nguva yavo ichasvika kutiwo vachafose huku. Tiri kurwadziwa zvisingaiti nyika yedu yeZimbabwe kuti tinga tiri pamwe tiri munyikawo yedu zvakafananawo nekunogwa naSouth Africa, takauyawo kuno tiyachiurayiwa uchinzi dzokera kunyika kwedu. Toshaiwa mufaro here muZimbabwe vedu? Munangagwa, tiitireiwo siriasi. Vamunangagwa, muri kuona zviri kuitika asi muri kuramba makangonyarara. Haiwa, ndabatikana zvisingaiti, ndabatikana. Haiwa,
ndoda kutenda hurumende yeZANU-PF yavamunangagwa matungamiriri airi kuita nyika nechimhoresa ruzhinji rwese rweStudio 7 kuti vamunangagwa vari kutungamirira nyika. Zvatiri kuona kuti chigutsikana zvakanga zvichitadzwa nehurumende yakanga iripo kumashure, ivo vanonzi vakomadi Robert Mugabe. Asi bhati izvezvi tichiona zvavo netsarukano zvane kusiyana, pokutiwo pane mumwe munhu uri kutungamirirawo zvetiri kuona isu masapotas etiri kunze kwenyika. Ini ndiri muSouth Africa, ndozi magura simbi inzewedzembwa.
nyika ina haina mutemo masoja mapurisa ndo vatova kurwe vuodi muno munyika vachitsigirwa neyo ZANU-PF iyoyi mayuti ezanu-PF apedza kuuraya vanhu toita senyika yaipa iyi tibatsirewo imi vesadhaki vacho imi tione kuti tosvika ipinda baba ava isatisi kuvada vabvisei ngavaende zvavo isati tava kuvavhotera kana zvichibvira ngavatinotonga kumaruzevha mamutamisotonga mutaun matadza iri kuvaisa mujeri sei zvakaitwa zvaitwa dzimwe nyika nakadhafi vakaitwa sei itai zvamungavaita vamwe vavo ava muri kuvatyei ava mune mabhenefits here muzimbabwe imi
Aishi, ndiri kurwadziwa ini. Ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa vanhu, vanhu vedu vakazviwinirwa zvavo pamaelection zvakanaka-naka. Izvi zvinondirwadza kuti every day ndinonzwa kuti kwazorobwa munhu, munhu wazonengwa akafa. Ko why mapurisa asingapindiri? Ende zvari kuzviitira vatoziva kuti iyi ndo goodbye yavo ende vakutoziva kutoziva ndo goodbye kutoziva kutoti uyu mukomana akahwina saka vanofanira kutotanga vambotoshungurudza chako chaiko kuti akuzowana kugara asi zvaiyi nguva nguva yatosvika mai manje namwari oh mukomana anogara zvake ndini mukoma fide ndiri pano papretoria apa eshi ndotenda zvangu
mamukasei pastudio 7 ndinoda kutaurawo kuna baba vamarapira avo vafara yemarapira nyaya yavo yekukomenda zvavasingazivi vamarapira kana musina chekutaura munodii kunyarara ingava mumwe vanonyarara wani motaura kuti tcc inofeka maabduction tcc inofeka madeath uyo tafumanei pasta tafumanei wekumabwavo ifeki futi here vamarapira tikwanirei mazvinzwaka muri munhu mukuru mutikwanirewo mazvinzwa here vamarapira tinokumbira kuti mutinyare tinyareiwo ruzhinji rwezimbabwe tinyareiwo
ngadii studio 7 Studio 7 tiri kurwadziwa nokurava kuri kuita vanhu munyika yezimbabwe tinokumbirawo mahistorian documentation yose vanhu vese vari kuitwa zvavarida ngaizvinyorwe pasi nguva yamwari inokwana kana chisingaperi vanenge vari vapenyu vachazvionera ngatizive kuti nyika ndeyamwari denga nepasi ndezvamwari isisu vanhu kana tikazviita vana mwari vokuti tinorarama nokusingaperi aiwa nguva inokwana nguva inokwana ngatirambe tichitsvaga uchenjeri hwamwari mwari havadhakwi zvekare havakotsiri zvose zvinoitwa nevakaipa nose wakaita akawanda makaita sei vanoita mishonga muchigeza mishonga muchifuratidza mweya vanhu vamuri kuuraya itai asi mhinduro yamwari iriko ichocho ndinokuvimbisai mhinduro yamwari iriko
Studio 7 makadikosi kwamuri matima handisi rodhi yangu naona ZANU-PF kune ZANU-PF ndimo zviti makahwina ko vanhu vamuri kuuraya vakatadzei zvamunoti makahwina tongai kanyika yachona munovaurayirei vanhu nokunyangarisa vanhu vanhu vese muri kuita zvinhu zvese izvi zvichapera muchazodemba kana zvazoshanduka manje nerimwe ramazuva tebhe inotena hama dzadiwa muite muchiziva tebhe ichatena
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika pane vari kubvunza zita rekambo katinoshandisa pachikamu chezvechitendero panhau dzesvondo manheru kambo aka kanonzi jesu isimba rangu uye kakaimbiwa nechikwata chinonzi christ like choir
Chatuniwa weke wazi Mubaki na mishangao Kuswa ya mapenzi Nataka kuyaeleza Na leo Tena waite ni paparazi Warushe kwa mitandao Siataki mapenzi Nataka jipongeza
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi masangano anomirira vashandi pamwe neanorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations ari kupomerwa mhosva yekushandiswa nedzimwe nyika kuti akudubure hurumende Muzare Henrietta Rushwaya anobviswa faindi yezvikuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica sechirango chekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zvikuru mazana matatu nemakumi matatu emadhora ekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.